Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, March 6th, 2020, and this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about targeted sanctions imposed on some ZANU-PF officials.
To join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can reach us for English at www.voazimbabwe.com, for Shona, www.voashona.com, and for Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about targeted sanctions imposed on some ZANU-PF officials and some companies linked to the ruling party.
United States President Donald Trump has extended by 1 year sanctions imposed on Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa and his inner circle, saying the new government policies continue to pose an unusual and extraordinary threat to Washington's foreign policy.
President Trump said Zimbabwe has failed to reform since 2017 following the ouster of the late President Robert Mugabe. The Trump administration said the Zimbabwean government has arguably accelerated its persecution of critics and economic management in the past year, during which security forces have conducted extrajudicial killings, rapes, and alleged abductions of numerous dissidents.
But ZANU-PF and government officials say Washington is dancing to the tune of the Zimbabwean opposition and former colonial power, Britain. The opposition, however, says the Zimbabwean government has only itself to blame, as it has failed to conduct free, fair and credible elections, state-sponsored violence and obey the rule of law.
The targeted sanctions were imposed on some ZANU-PF officials by the USA under Executive Order 13288 on March 6, 2003, following accusations of election rigging and human rights abuses. Some American allies also imposed similar sanctions on some ZANU-PF officials and companies linked to the ruling party and government. Yebo kambe zulukandaba lingalitshona njani lapha elikhona endaweni zonke ke zomhlaba ezijiyeneyo. Namhla ke kuhlelo lwethu le-Live Talk sixoxa ngezitshengiso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla le-ZANU-PF. Lapha sikhuluma sibili ngabantu abalezikhundla ezikhulu kakhulu. Omunye sibilwa kuzitshengiso lezi ngumunye uRobert Mugabe lomkakhe, kuzobuya labanye abaningi abakubutho. Njalo siyakwazi lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa layo khona phela kuzitshengiso lezi. Siboneke umongameli Donald Trump wakwele Melika esithi izitshengiso lezi usengezelele ngomnyaka ukuthi zibe khona ukwenzela ukuthi kulungiswe konke okuhluphayo kwele Zimbabwe. Uthi akulani into esiyalungiswayo solokhu umongameli uRobert Mugabe wasuswa esikhundleni. Uthi ibutho likhahlameza uZulu, abanye abantu badlwengulwa. Njalo kuningi kakhulu laba baphikisa uhulumende okwenziwa kibo, uthi ke kukhanyazani sokuzalele ingwe khona ngale kwele Zimbabwe. So ngenani kuhlelo ke sixoxeni size ukuthi kambe kuhamba njani kwakhe lokho.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu. Nhasi tiri kutarisa isu nyaya yezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vemuhurumende yavo nenyika yeAmerica. VaDonald Trump vakazivisa ivo kutanga kwevhiki rino kuti vakange vari kuwedzera kwegore rimwe zvirango izvi, vachiti ivo hapana chasanduka munyika pari zvino. Vari kuti ivo zvinhu zvavakange vakatarisira kuti zvichasanduka mushure mekunge vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro muna 2017. Hapana chachinja. Saka vari kuti ivo hurumende inofanira kugadzirisa zvakawanda zvakadai sekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, kurohwa kwevanhu uyezve kuurayiwa kwakaitwa vanhu nemauto munguva yapfuura, asi pasina vakawanikwa vachisungwa. Vanoti ivo zvakawanikwa zvichibuda mukomisheni yavaMontlante zvinofanira kunge zvichiwanikwa izvo zvichigadziriswa. Saka ndozvimwe zvanga zviri kutaura hurumende yavaDonald Trump imo muno muAmerica. Hurumende yemuZimbabwe iri kuti iyo yakaburitsa zvinyorwa ichitaura iyo kuti yakakatyamadzwa nemamiriro akaita zvakabva kuno kuAmerica. Vachiti ivo nyaya yemasanctions iyi haifanira kunge ichipindirwa nenyika dzakadai seAmerica. Regai tinzwe kubva kunava mutodi veZANU PF vachitaura ivo maonero avo pane zvirango izvi zvakawedzerwa kwegore rimwe.
Zvinhu zvatagara tichiziva kuti ndo zvavataita nechikonzero chekuti vari kuramba vachitaura kuti kune nyaya dzemahuman rights hurumende inofanira kunge ichiita mareforms epolitics nemaeconomic reforms. Saka hazvitishamisi kuti vaextenda hurumende yeamerica yaextenda masanctions nerimwe gore. Tiri kuziva kuti opposition yemuno iri kukurudzira kuti masanctions iwayaramba aripo. Saka vakuru veamerica vakatrump nevamwe vanenge vasina chokwadi chekuzva kuti nyika tiri kufamba takamira sei. Vari kuteerera chete opposition, havasi kuteerera hurumende. Saka kuwedzera kwavaita masanctions, kuramba vavo vachiita masanctions, atagara tichiti ari illegal, haasiri pamutemo. Hakuna United Nations yakatiitira masanctions, bilateral issue yedu neBritain.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vaEnergy Mutodi vebato reZANU PF vachitaura ivo pamusoro pekuwedzerwa kwakaitwa zvirango zvakatemerwa nyika nenyika yeAmerica. Regai tinzwe kubva kuna muzvare Gladys Hlatchwayo vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachitaurawo mushure mekunge sekunzwa kwamaita vaMutodi vanga vari kuti ivo vanoita mabasa emapato anopikisa savana MDC ndivo vakakumbira zvirango. Asi regaitinzwe kuti muzvare Gladys Hlatchwayo vakati chii.
Izvi zvaitwa nehurumende yeAmerica zvinhu zvisingatishamisi, nekuti ndo zvatange tagara tichitaura isu vekumovement for democratic change kuti tinofanirwa kuti tiite mareforms. Nyaya dzekugadzirisa governance yedu muZimbabwe inyaya dzakakosha chaizvo. Hadzina kukoshera nyika dzekunze, asi dzakakoshera nyaya dzezvizvarwa zvemuZimbabwe. Tikatarisa isu kurohwa, kushungurudzwa kunoitwa isu vebato rinopikisa, tikatarisa kurohwa nekushungurudzwa kunoitwa mabato akazvimirira macivil society organizations, tikatarisa kusungwa kuri kuita vanhu zuva nezuva tinenge tiri mumakoti takamira tichipa solidarity nevanhu vari kusungwa zuva nezuva. Kodzero dzevana veZimbabwe, tikatarisa nyaya yesection 59, nyaya dzekuratidzira dzinova dzirimo mubumbiro redu reZimbabwe, zvese izvi hazvisi kuteedzerwa. Nyaya dzemauto nekupinda kwavanoita munyaya dzepolitics, nyaya dze1 August dzakaitika kurayiwa kwevanhu, tikatarisa zve zvakare 2019 January vanhu vakaurayiwa, hapana chakaitika. Kune makomishen akaiswa vana Motland Commission vakaita marecommendations, haana kuimplementwa.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kuna muzvare Gladys Hlatchwayo vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachitaura ivo pakamira bato ravo reMDC panyaya iyo yezvirango, vachiti ichokwadi zvinhu zvinofanira kugadziriswa. Zvakabuda mukomishen yavaMontlanti zvinofanira kuteedzerwa sechikumbiro chiri kupiwa neAmerica kuti zvirango zvibviswe.
Siyabona sibili nxa sikhuluma labantu abakubandla leMDC. Bathi ke izijezo lezi kwenziwe kuhle umongameli Donald Trump ukuthi azengezelele ngomnyaka owodwa ukwenzela ukuthi engxenye kube lenguquko khona ngaleke kwele Zimbabwe. Ukhala ngokuthi ibutho likhahlameza uzulu okunye okumangalisayo, abantu ukuthi bayabhonkolwa sibili, ayikhona okokudlala lokho. So aphinde ethi njalo akukhanye ukuthi sokeke kwaba lenguquko kwele Zimbabwe selokho-ke kwasuswa owayengumongameli uRobert Mugabe esikhundleni. So ke uyakhala kakhulu sibili, bayakhala kakhulu abantu kwele Zimbabwe. Kuzobuya ke abakubandla leZANU PF bathi hayi lokhu siyakwazi ukuthi kuvela ngaphi, bahle bathi lokhu kwenziwa ukuthi ke ilizwe leZimbabwe lathathela abamhlophe umhlabathi. So ke bavele bama ngakhonoko njalo sibili bachaya phansi ngenduku bathi khonoko kwenziwa imelika lamanye amazwe akulunganga, so-ke kumele kuguquke. So ngokufisa kwabo bathi konke lokhu-ke kungani kuyabasinda okunye okumangalisayo. Siyabona-ke ukuthi likhona endaweni eziningi, lingakhohlwa usixhuma-ke. We are also on Twitter, remember our Twitter handle is 227 VOA, enye yangkhona the other one is VOA Ndebele. on Instagram. You can get in touch with us on VOA Ndebele. So let's get together. Let's exchange some views on those platforms. And we also have Studio 7 on Facebook. Then we've got VOA Shona and then VOA Ndebele. Kunjalo ke zurukandaba asixoxeni sibaneng.
Aiwari ke itimbotarisa vari pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona ndirikuona makawanda chaizvo uyezve tinotenda nerutsigiro rwamunotipa zuva nezuva. Tina Alson Havana ari kuti I'm watching you live from Zimbabwe Belvedere Teachers College. Elton Mafarari kwari kuti maswera sei kutete. Aiwa kunota swera zvakanaka mbongeni Ncube and I'm watching you live from Portugal. Nyora inamba dzenyu timbokufonerai mupinde muchirongo asi ndirikunzwa kuti tine munhu panharapa
nakuzwa. Yes, we've got our guest and that is Mr. Malaki Nkomo. He is a former member of parliament for Insiza South. He was representing the ruling ZANU-PF party. Mr. Nkomo, good evening and welcome to Live Talk. Isijonile kakhulu unjani Nkomo? Isicela ukuthi ungani uyaxiqebuka kancane ebantwini ngoba siyabazwa ku background. Ungani uyaxiqebuka kancane kwazithi singabe siba le interference. Kodwa ke So ke nazo ke izithezo zenotho lapha baba Nkomo. Nxa ucomfortable futhi ungafaka ngesilungu. Kumbe siqalise ngesilungu sibili ukuthi sizwe ukuthi wena uthini ngakhonokho. So what's your view on this targeted sanctions in terms of US President Donald Trump having extended these sanctions, Mr. Nkomo?
What I don't understand now is I can say these people are calling for sanctions and who are supporting what Donald Trump has said. I'm just wondering who they think is going to suffer from those sanctions. We have to look at a situation where people who are very poor in our community, people are supposed to be supported by the government. So it's a saying Donald Trump should actually put more sanctions on Zimbabwe. Who then are you targeting? Who do you think will be the recipient of these sanctions?
So now when we look at this issue, you know, Mr. Donald Trump is saying nothing has actually transformed, you know, following the ouster of the former late president, Robert Mugabe. So, and indications are that some soldiers have been actually gunning down public protesters. So those are tangible things that people can see. So is Mr. Trump not truly reflecting what is happening in Zimbabwe?
I wouldn't say Mr. Trump is actually reflecting on what is happening in Zimbabwe. It was when people have to touch anything that has to do with soldiers, it depends on what angle you are actually looking at that situation. Because you see, if a soldier is called to come to go and calm something, it doesn't mean that he's fighting the people. Let us look at the property that was destroyed. Let us look at the situation that actually transpired for them to actually try and defend the property and the people. So if for people to raise that today and say, yeah, Zimbabwe should be given sanctions because soldiers did this and that, that is wrong information. And I should simply say, calling for sanctions, it therefore means that you are saying people should suffer. Suffering for what? As Zimbabweans, we also need to be protected. Let us say, my property that should be protected. Who should protect me from that, from the hooligans? Who should protect me from these people?
Yeah.
Could be soldiers, could be police officers, could be anybody.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ngesintu ke, akufake ngesintu nje ngamafutshane ukuthi izizwe lezi ubona njani ukwenziwa nguMongameli Trump.
UMongameli Trump lapha into ayenzilele imbi kakhulu ukuthi athena sesifaka ama-sanctions elizweni leZimbabwe ngezizathu and azipower ezokuthi kuthiwa amasotha asuke athi. Abantu asikhangeleni umumo oyabe ukhona ukuthi okubangela ukuthi kuzokwenzakala izinto ezinjana kuyini. Thina sikhona ku-ground esasikhona sibona kusenzakala. Ngiyabona ukuthi izimota zatshiswa, ama-building adistroya, konke lokuya. And abanye babethwele izikhali ezingaba ngamabhemba kumbe ngamahloka kumbe kuyini. Sebethwele lezi thina bebulala izinto zabantu. Endaweni enjana lingathi nxa umsebuya ukuthi azovikela. So kuthiwa khona sesikupha ama-sanctions ngendlela yokuthi livikele abantu ukuthi bangabulawula izinto zabo. It's not fair. Honestly, it's not fair. Let us be very fair on the situation. We can't answer and say, Tina, I'm a sanctions guy, you as a news are easy to. Umuntu osehlupheka ugogo, umuntu osehlupheka lapana umuntu ongelacala, ngendaba la ama-sanctions. Asikhulume ngama-sanctions ukuthi yiyo yini indlela e-right yokuthi sikhale ukuthi ilizwe lethu liphiwe ama-sanctions. Asiyo ndlela ezihleleyo.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke Marvelous, ungangena khona.
Aha, I'm waiting for my guest, Mr. Tawanda Jokora of the MBC here in the US. So I'm sure we are trying his number. I understand he's on here. Makadi wa Jokora.
Makadi tete Marvelous. Makadi wa tere.
Ai watiri wadi. Mungati po fungwa zenyu ere pane jirango shaka nzi izo ne Amerika shicha yende rambiri kwe gore. Kunava mnangagwa neva mwewe muhuru mende yavo.
Isu se MDC se vanave Zimbabwe tinongo taura kuti ve America pavakaita zvavakaita vanga vaona zviri kuitika muZimbabwe vanhu vane embassy yavo iri muZimbabwe inenge ichiona kushungurudzwa kuri kuitwa vana veZimbabwe ma human rights abuses ari kuitwa nehurumende yavamunangagwa vanenge vachizviona zvese izvozvo ende totozivawo zvakare kuti mwedzi yakapfuura iyo 5 months ago American government yakatumira vanhu vayo nhumwa dzayo dzikaenda dzikanoona dzikanotaura nevanhu pasi dzikanotaura nevanhu vehurumende dzikataura nemaopposition parties vakaudzwa zviri kuitika muZimbabwe vabva ipapo voona kuti inga hapana chiri kuchinja kubva pakaenda Mugabe vanhu vachiri kungourayiwa vanhu vachiri kungopondwa mumugwagwa takazviona izvi zvichiitika musi waAugust 1 masoja achiuraya vanhu tichiona tose nyika yese ichiona takaona munhu akaita sakomanda vanonzi vakomanda Sanyatwe vachizonzi vakupiwa zvirango zveupfumi tingacheme here pakadaro nekuti vanhu vakaurayiwa paremba reZimbabwe kune vana vasina baba nana mai vana vacho vakaurayiwa asi munhu akauraya akaonekwa asi munhu iye haana kuenda mujeri ari kungofamba nhasi ari kungowana zvese zvaanofanira kunge achiwana saka izvozvo ndozvakakonzeresa kuti America izotaura kuti haiwa zvirango ngazvienderere mberi nekuti hapana chachinja muZimbabwe.
Maybe if you can just give us your comment in English, because we heard Mr. Mutoli of ZANU-PF actually saying it's the opposition who called for these sanctions. What's your view on the extension for a year on sanctions on President Emmerson Mnangagwa and some of his team in government?
There is no opposition that is called for sanctions in Zimbabwe. There is no sane person who would want anything like that. The MDC has never called for sanctions, will never call for sanctions against the people of Zimbabwe. It is ZANU-PF itself that has called for sanctions against Zimbabwe. They have not improved on their human rights record. When Emmerson Mnangagwa came into power, that was what he went all over the world telling the people that he was going to change, that he was going to improve human rights. But what we have seen right now is an increase in the abuse and persecution of Zimbabwean people. We all remember what happened on August 1. Six people were gunned down in broad daylight. We saw the soldiers doing it, 45 degrees. Everyone saw it. Those people were innocent people, defenseless people. And the U.S. Government saw that. The ambassadors saw that. And the U.S. government actually told the Zimbabwean government that they want to see action being taken. Action was subliminally taken by the so-called Commission of Inquiry that was put in place by Emmerson Mnangagwa. But it turned out that it was just child play. Nothing came out of that. Who was arrested? Those soldiers are still going about their business. Why is the families of the people who were killed are going without breadwinners? So that's exactly the point of contention here, that someone killed, someone murdered Zimbabweans in broad daylight. Six people were killed. In January, from January 18 to January 24, 23 other people were killed, and nobody is in jail for those murders. Mm-hmm. So that's what invites sanctions. not the MDC.
Thank you so much, sir, and stay on the line. We are told that we've got a caller. Ikola to Ngubaba Umuzi Dube. Baba Dube, kunjan? Ngiyaphila, umthembo lawe?
Yebo.
Yeah, Mthembo Stemba, akutsho ukuthi ungaphi khona?
Mina ngiseRandile.
Yeah, akutsho ukuthi wena izijezu zenoto lezi esezingezelelwe ngumongameli uTrump, ubona njani konke lokho?
Azona
yakho ngazani ikhijiwe baba. So sicela ukuthi uhlale endaweni A1. Ubone ukuthi awuhambahambi kwenze ukuthi sikuzwe kuhle. Ungaqhubeka khonapho.
Okay, manje yezwakala.
Yes, uzwakala khona manje.
Okay, shengisho ukuthi ukwenza kwakhona ngoba before le government eziyenza la manje uma siba ukho. So iy'thezo zethu kulezishintshe kumele i-government ishintshe nakwenza ngoba ama-functions ashintshwa ngendlela abona benza ngakhona ngoba umhlaba onkubukele ukwenza abantu bahlukunyezwa right and left and right. So if bengashintsha ukwenza ayiy'thezo zethu lezo zingashintshwa, but uma bengashintshanga kuzoba nzima ukuthi iy'thezo zethu ziphume.
Wena ufisa ukuthi kuguqulweni kwele Zimbabwe kwenza ukuthi izithezo lezi kumbe zesulu?
Ikakhulu ma kungaguqula nje ukuhlonishwa kwamalungelo emajority kakhulu ngoba manje ungathiwa abantu abahlonishwa kukhangelela nje ama-civilians nje kakhulu laba abaphatha imbhobho. Lo ma ungaphatha umbhobho hhayi awena umuntu. So manje bona ma ungahlonishwa nje bonke abantu belingane, ungabi ne-social, ungabi nepolisi, ungabi nenesi nje bonke nje abantu nje nalaba basemakhaya bangasebenzenzi bephathwe ngokufana.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke Mthembo Stembayo, ube nempela viki enhle mfowethu, siyabonga kakhulu. Yeah, so Mr. Dube here is saying that, you know, people in Zimbabwe are concerned about human rights abuses.
Mm-hmm.
And if the government transforms and makes sure that there are no human rights abuses, maybe the states and other countries are going to remove the sanctions.
Mm-hmm.
But he says there's no change, absolutely no change in the country. Mr. Malaki Nkomo. Ungathi nakhona ukukhulunywa ngumbusi ngubaba uMuzi uDube ngamafutshane sibe.
Mina engani angizwisisi ebantwini ukuthi phezu kwento zonke abazikhulumayo lezi, ama-scientists angaba yiyo yini indlela eyokuthi khona uma kulokunye abakubona ukuthi ngalongisilizwe lethu. Yikho lapho kulo mbuzo khona ukuthi ukufaka ama-scientists izijezo zemoto kulungisani, akubulale ngamandla la ilizwe lakhona.
Mhm. So wena ubona nzani kuyabhidliza? Yes, yakuzwa kakhulu, ungangena khonapho mavulo.
Vajokora, pane vamwewo vanochema-chema vachiti zvirango izvi zviri kuwanikwa izvo zvichikuvadzawo vamwe, nekuti vari kutiwo makurukota ehurumende mari vanoiwana, zvimwe zvakadai vanozviwana. Munoti kune vanenge vari kudaro?
Ine handizive kuti zvinenge zvichibva nekupa. Hapana chiri kukuvadza vanhu kunze kwezvimwe zvamuchataura pamberi apo. Vanhu ma-sanctions atinawo isusu. Mm-hmm. Ma-targeted sanctions sekuti sanction rakapiwa Sanyatwe naOwen Machete Muda Nguve. Sanction iroro rinokwadza sei nyika? It's a targeted sanction that is targeted against an individual. How then does it affect the livelihoods of other Zimbabweans? Maybe we should be talking about the sanction that the Zimbabwean government, that Emmerson Mnangagwa has imposed on the Zimbabwean people. The sanction of corruption. Zimbabwe is losing $80 billion, it's lost $80 billion to debt because of corruption. The evidence for that is there. You read anywhere, you Google Zimbabwe corruption, you will see that we have lost $80 billion. Can you imagine what you can do with $80 billion? Maspageti roads ari kutaurwa navachamisa anogadzirwa pasina kana chii ne-$80 billion. Saka that's the sanction.
I don't know. I think his phone got cut off.
Mm-hmm.
But we are hearing there from Tawanda Jokora of the MDC, led by Nelson Chamisa, based here in the United States, literally just saying, you know, I'd asked him a question, Gibbs, that people are saying these sanctions actually affect the ordinary people as well. So he was saying, no, these are targeted, especially at those, and I think those that were added onto the list recently that are in the army, who were cited as being involved in the August killings by the Motlanthe Commission. in Zimbabwe.
Mm-hmm. Yeah, zvakutaka isilova valavekucwani ubaba Nyoni. Baba Nyoni kunjani? Ukulumishana kumbe?
Tabitha Manyoni.
Yeah, Manyoni kunjani?
Hello sisi Tabitha.
Hello Muriteng.
Ai watiri wadi taura istarenyu hanzvadzi yangu Gibbs anyatsonzwa nokuti anganzwa kuti vamai.
Alright,
you
better
start with my own. I think the extra and the bone,
next time. Okay. Yeah,
Aiwa, tinotenda Manyoni. Muve neweekend yakanaka uyezve Happy International Women's Day. Nemusi wesvondo izuva redu madzimai, saka muve nezuva rakanaka nemusi wesvondo. Gibbs, there we have Tabitha Manyoni, who's in Harare. She says she actually wants all the people in cabinet to be imposed or to be on that list because she says, you know, the people in the government are happily living a good life. So it's better if they are all put on the sanctions list, because that way maybe then they'll be able to look at what's going on in Zimbabwe. She says just outside their house, there's a garage and there are cars that have been lined up for a few days and no fuel. And transport is expensive. EcoCash is not doing what it's supposed to do. The charges are exorbitant. So she says, no, the sanctions must actually be increased and be have more ministers put on them.
Yeah, besi siwe kutwa kulo mlaleli kuto siwe kutwa ke ifoni yake kumbe mbabu malagi unkomo. So let's go briefly back to Mr. Tsokora. So Mr. Tsokora, looking at the situation in Zimbabwe, just briefly, do you think the government is going to transform in one way or the other, and the MDC is going to continue calling for these sanctions? So can you clarify that?
Let me start by clarifying. The MDC is not calling for any sanctions. Zimbabwean government, Emmerson Mnangagwa and his corrupt ministers are the ones that are inviting sanctions upon themselves. There is no one in MDC, President Chamisa, Tendai Biti, or anyone, those that they are accused of asking for sanctions, nobody has ever asked for sanctions. They are seeing what is happening. And the other question Do we have any way forward? Is there anything that is going to change?
Mm-hmm.
I can unfortunately say to the Zimbabwean people, with Emmerson Mnangagwa and ZANU PF, I don't see anything changing. There's nothing that is going to change because that this government has refused to work with the people, has refused to improve on their human rights record. They've also refused to fulfill what they told the people, that they will have zero tolerance to corruption. In fact, corruption levels have actually increased. We cannot, there cannot be any change in Zimbabwe when the government prioritizes things that don't benefit the people of Zimbabwe. You see the president having to get a private jet for 1.8 million. That 1.8 million could be, can resuscitate Parele Nyatwa, can resuscitate Harare Hospital. But they use it, they end up using it for one person. So we have the money in Zimbabwe. We have the resources. We have the gold. We have the diamond. We are getting the money, but the money is being used, misused by the Zimbabwean government.
Thank you so much, Mr. Tsokola. So, kutwake ulo baba osekungeni lapha Alfred Mkandla. Baba Mkandla, ungawutshona njani?
Yebo, baba Mkandla.
Siyaphila Mkandla, ungabe kona baba Mkandla.
Sekhathathisa baba.
Ye, ungathini ke ngezithezo zenotho lezi? Wena ngikubona kwakho sibe.
Ngokubona kwami izithezo lezi baba, izithezo zilungele iZANU PF ngoba iZANU PF ihlukumeza isithezo sabantu saseZimbabwe. Ngokunjalo ngicabanga ukuthi lezi zithezo iZANU PF khona izosinda ukuthi ihlonise ubuntu ngendlela yokuthi uma kunezithezo sayisebe ikhona ukwenza lokho eyaziithezo.
So wena uthi umongameli uTrump wenze kahle kakhulu.
Umongameli uTrump wenze kahle kakhulu ngoba umongameli weZANU PF ithathela phansi izizalwana zeZimbabwe. Singesikhona lapha eSouth Africa asikuthandi ukuba la kodwa siyenza isimo saseZimbabwe sikhona.
Kodwa pho-ke udaba lolu lwezitshezo zenotho luyaphetha ngani mfowethu?
Udaba lwezitshezo zenotho ukuze lithethe ukuba umongameli Mnangagwa avume ukuthi aphume esikhundleni, anikeze omunye umuntu ezokwazi ukuphatha kahle umbuso waseZimbabwe, engaseke aphathe ngodlame. Ngoba khona manje uphatha ngodlame uMnangagwa, amabandla aphikisayo uma uthi akhankasa ahlukunyezwa, izizalwane zeZimbabwe mazithi zifuna ukwenza amalungelo azo ziyahlukunyezwa. Nathi sikhona lapha eSouth Africa, masingena nje ebhoda khona lapha kuzoma-Bidbridge, impahla zethu ziyazizwa ama-custom duty, sonke zonke zona zaya ziyahlukunyezwa ngenxa kamongameli weZANU PF.
Hayi ke siyakuzwa, phosela ukucina baba, 10 seconds khona.
Hayi lokucina yilelele ukuthi umongameli waseZimbabwe akayikho esikhundleni kwizizalwane zeZimbabwe ziphile kahle, yikho singakujabulela lokho.
Kodwa kulo muntu angapha ngokuthiya nje isikhundla mzala pho ukuthi hayi nanku thathani phela umbuso awuphakelwana njengagwayi phela.
Uyakwazi ukuthi awuphakelwana, kodwa okumele akwenze naye ukuthi kumele acabangele abantu baseZimbabwe, akwazi ukuthi abantu baseZimbabwe kumele baphathe kahle. Ngoba umongameli obephatha izele uRobert Mugabe ube ngcono kunomnyaka, uMnangagwa useyivulele umnotho waseZimbabwe.
Hayi
ngombono wami uMnangagwa akathile omunye intambo, noma kungaphumanga lona ibandla leZANU PF embusweni, kodwa uMnangagwa akabhedele omunye umuntu ngoba yena uyehluleka.
Hayi ke siyabonga kakhulu ke mfowethu, ungathulela kusasa eh?
Ngiyabonga
mphathi. Ye, kadlube le mpela vike enhle kakhulu mfowethu, ungakhohlwa ke lokuthi upheke phela inhloko phela udlela abanye.
Hayi kuzoba kanjalo, kuzoba kanjalo mpela. Ngibethethi kona lapha ngibe enkonzeni ngibeyathandaza.
Hayi kulungile kakhulu, sithandazele lathi, sibongele kakhulu baba.
Siyathandaza kakhulu mpela nokuthi leli gcikwane le-coronavirus lizama ukuthi uNkulunkulu akuhambele mpela lingasiphathi.
Hayi siyabonga kakhulu, ungathina kusasa.
Yeah,
well, okay, bye-bye, Mr. Mkandla. So have a lovely weekend. Mr. Mkandla is saying that ZANU PF should actually transform. He says, you know, these sanctions are not too targeted. They must be tightened to make sure that things work out very well. So then he says he's in a church right now. He's praying that the coronavirus won't affect a lot of people. You know that in USA, in Montgomery County here, where some of us live, the corona. There are three people that have been diagnosed of the disease. So, yeah. So
yeah, nobody that's the scheme is of immune. Things. Nobody is safe. But getting boyenda kwa na zokora. Asipana mudefi edianz musativi gire corona virus kubva ku Washington ikoko. Aiwa muiwa nemuchiona program. Mm-hmm. It's on contact. But regaitende kuna vadzokora. Vadzokora mungaone pane zvingasanduka here. Mushure mekunge zvirango izvawedzerwa kwegore. Munoona kunge zano PF ichagara pasi here ichiona kuti ndepapi pavangagadzirise kana kuti munoona zvakamira sei.
Ndonzira yega yasarwa nayo zano PF kuti vagare pasi vataure nevana veZimbabwe. Vataure nevamwe mapato emuZimbabwe zvikuru sei MDC kuitira kuti zvinhu zvichinje muZimbabwe. Iyo yega ZANU-PF, iyo vega vamunangago vatoratidza kuti havakwanise kuchinja. Saka dai vanga ari munhu anonzwira vana veZimbabwe tsitsi, dai vachitongosiya zvavo basa. He should just resign because he has failed.
Mm-hmm. Tiri ipapo pekuti resign, munoona zvichiitika here tichitarisa bumbiro remutemo remunyika pari zvino rinoti iro munhu anowanikwa iye achizotora masimba munyika awanikwa avhoterwa?
Hapana chinovatadzisa kuresigna. We have seen it happening in all countries. It doesn't happen in Zimbabwe only. If you have failed, if you are seeing that you have failed, your economic policies are failing, what has he done? His monetary policy is just showing confusion. You know, unoona nhasi kwaiti kune US dollar, mangwana kune Zimbabwean dollar, mangwana mari yako yange iri mubhengi miriyoni yawasiya iri mubhengi yaakunzi yaama miriyoni yemabhondi. I mean, who would want to go and invest in such a country? All those are signs of failure on a leader. And the right thing for that person to do is to humble themselves. There's nothing unconstitutional about it. Anongotaura kuti izvi ndazvikoniwa izvi. Kosiya vanhu vanokwanisa kutonga nyika vatonge nyika. Kana achinzwira vana veZimbabwe tsitsi, ndozvaanofanira kuita.
Mombobata makadaro, regai timboverenga. Let me just read. Okay, I understand with the caller. Hello, caller. Hello, caller. Hey, tiri kutaura nani uyezve muri kupi? Taurisai mukoma, nhare dzenyu, nokuti nhasi pano pari kupisa vanhu vada kutaura nenyaya yezvezvirango. Nhare dzenyu imboedzai kana dzatadza tokufonerai zvakare. Tiri kutaura nani? Nhare dzavo dzaita
is a problem. And then we've got a question here, marvelous. Somebody by the name Sendekera wrote this on VOA Studio 7. He says, Mr. Tawanda Tokora is a former colonial master's puppet. Mr. Tsokora, so I think you heard that, you know, this person is saying people like you are like former colonial master's puppets. So maybe assuming that you are in the opposition. So can you react to that? Because we cannot let this thing just filter without any responses.
Hey, in Indipan, Ungotawara Chokwadi says Rukitka Zimbabwe. Can I over Ungotawara Zukuti? Masanctions ndoari kukonzera kutambura kwevanhu. Kotovabvunza kuti ko 80 billion yatiri kuyataluza kusvika nhasi necorruption havasi kuiona here? Ndo zvinhu zvatinokwanisa kuita isu semaZimbabweans. Ndo zvinhu zvinokwanisa kuitwa naMunangagwa neZANU-PF kuti ngatimisei corruption. Mari yese iri kubuda iyi neufirifiri ngaiende kunoshandira vanhu. Ndo zvatiri kungotaura chete. Saka ndaita munhu wekolo former colonial master puppet pakuti vana veZimbabwe vari kutambura. Vana veZimbabwe havana chikafu, havasi kukwanisa kuenda kuzvikoro. Nenyaya yezvinhu zvinokwanisa kugadzirwa ne 80 billion iri kupiwa neZANU-PF.
Thank you so much. And you can put that in English. 1 minute, I'll just give you a minute.
Yes, I'm surprised that he's calling me a puppet of a colonial master. All I'm saying and all the MDC has been saying is saying the truth of what is happening in Zimbabwe. I've said, and this is there, anyone can check this up. We are losing over $80 billion. Well, we have lost $80 billion to date because of corruption. So if anyone has to be blamed here, it is the government, not the opposition, not myself. Mm-hmm. Because if we can correct that, that man is enough to get Zimbabwe back on track.
Thank you so much, and stay on the line. Sinobabake lapho Nkosi Mthembo. Mthembo, kunjani? Baba Mtembo anguzwa ucela kunjani Mtembo?
Hayi ngithi ngiyaphila.
Yey wena Mtembo Mtembo lawe?
Hello?
Ungudube lawe?
Yey ngingudube
la. Abantu lamhlabathi abantu bakudube lapha bacha ufetsha fetsha la. So kodwa hayi kuhle ukuthi kuhle ukuthi sigcwale ko lapha mfowethu nyabonga kakhulu ukuthi ungena kuhlelo. So wena ukubona njani konoko kwezijezo zenotho esezingezelelwe uMongameli Trump?
Hayi mina ngibona right ngezinye indlela.
Chasisa ba.
Ngoba bona abantu izani yena ngokwantu yibo vela abafakela izijezo zomnotho. Okuright ukuthi yena isound iphume iphele elizweni yikho ukuthi kuphele izijezo zomnotho. Njalo bona bazibona ukuthi vele icala balalo kodwa bafuna ukuvuma icala. Bengavuma icala nje sizakhitshwa. So wena okukho khona ukuthi bevuma icala, bevuma ukuthi bayabulala abantu, bayahlukumeza abantu abalandeli ama-human rights, imithetho yama-human rights. Kuyakuphela konke lokho.
Hayi ke siyabonga kakhulu-ke. Ungadinwa lakusasa Mthembu, ube ne-weekend enhle kakhulu baba.
Hayi nami ngiyabonga kakhulu ungena kusele.
Yeah, thank you so much. And I think we're joined by our third guest, and that is Mr. Philip Gaule of ZANU PF. Marvelous, you can go ahead.
Aiwaregei timbotora mukana uno kuti timboverenga vari pano palive yedu tisandaenda kuna vadzokora. Pana
clipo. No, Mr. Kaule is on the line.
Yes, so I heard you. Let me just acknowledge some of the people that are following us. Carrington Mangwiro, tinokutendai. Muri pano, Fraser Chicks Nathan. Tinokutendai ndi munotitsigira zuva nezuva. Tinoziva kuti data inodhura. Saka takamirira kutaura vagaule tati timbokuchingamidzai pano pachirongwa chedu. Vagaule tinokuchingamidzai pachirongwa. Tipewo pfungwa dzenyu nezvakaitwa nehurumende yeAmerica yekuwedzera zvirango zvakatemerwa nyika kwegore kune mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vemuhurumende. Asi handisi kuziva, there's some feedback on your phone, either dzimai radio kana muine radio ikoko. There's something not
right.
Yes, ndatodzima TV.
Yeah, chitaura izvi nokuti hatisingakunzwi.
Nyaya iripo yezvirango iyi inyaya yandakaona kuti ndakaiona ichidzokorwa ichi ichiitwa navana Trump. Vana Trump ava ndikutaurirei vanhu vane kurwadzwa nenyaya yakatakatora minda vari kuhwanda hwanda nezvimwe zvakadaro vechimbotaura izvi ngezvizvi. Ini ndogara ndichitaura chinhu chimwe chete kuti ava varunga nhasi vari kutaura zvinhu zvemahuman rights nezuro vange veri kupi vechikwidza mugare ngoro dzamabhiza vechimupa zvinhu zvakawanda maonerazvizvatoata vanhu nenyaya yekukura hundi iyaya nenguva iyeye yekukura hundi iye zvino avana havasi kufara nenyaya yeminda chete ende nyaya yemasanishinza kuti tirambe tichitaura nani pamusoro penyaya yemasanishin ini handioni kuti zvinotibetsera isusu senyika yezimbabwe ngatitirizitorei tiri nherera tiri kudzvanyirirwa nevarungwa vana america nevana britain ndivo vanga vari kutidzvanyirira kuti havachi kuda haasi masanctions aya haasi masanctions avane agenda yavo agenda yavo linda matsariro akataura zvakawanda kuti ava even maorganizations arimo nderegime change vari kuda kuti vanhu vatambure munyika varambe vachikonzeresa maproblems akadaro vanhu vatambure vozopedzisira vomhanya mastreet vechikuda kuura hurumende ndiozvo pane regime change agenda ndiyo yana maamericans aya hakuna chimwe chinhu hakuna chimwe chii chakatadzwa Mnangagwa akavatadzire chii akavaitira chii chakashata Mnangagwa akauya akaita maelections akanaka naka maelections vanhu vacho vakaitwa peaceful elections kuti akanaka naka zvokuti takaronga zvinhu zvavo kuti kana kwapedza maelections kuti kwambotiwa masoja afurawani inhema kaidzodzo dzange dzirirongwa nevarungu vechishandisa vanhu vavo vari mukati nenyika vanoshanda navo kuti vaite zvinhu zvakatata kudaro ende inini ndiri kuzviramba kuti vatengesi ava vanongoramba kwa vachitengesa vachisanda nevarungu vachitionzera masanctions vachikumbira masanctions nemhavo kuti varungu vacho ivava veyabhita nenyaya yeland iyo.
Mhm. Aiwa tinokutendai, rambai makabata. Tiri kunzwa kuti tine mutereri ari pano. Hello caller. Aiwa makadienyu, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Rufford here, ndimara.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu panyaya yezvirango zvakatemerwa nyika. Muri kuzviona sei? Tinoona kuti America yawedzera negore zvirango zvakatemerwa kuna vaEmerson Mnangagwa nevamwe nhengo dzehurumende yavo.
Aiwa, izvi zvaitwa naAmerica kezva hapana chinotombotyisa, hapana chaimbotivhundutsa kana kushamisa panyaya yemasanctions iwayo. Vane masanctions ana kungouya kai. Akangounzwa zanup f iyoyo after mushure mekunge patyiwa kodzero dzevanhu, nyaya yebundiro yemutemo yenyika haisi kuteedzerwa. Saka zvinondishamisa kunzwa vamwe vana vemuno muzimbabwe vana vakasvika chaivo chaivo vachibudza kuti hanzi inyaya dzevarungu vakutenga hapana. Constitution ngaingoteedzerwa, bundiro yemutemo ngaiteedzerwe. Takanyiwa constitution 7 years ago muso mu-2018 bundi remutemo hazirateedzerwa. Rakaitwa ivo vabvata nevana vezimbabwe vese mhomho yezimbabwe, asi constitution iyo yakuda kuchichinjwa manje nevanhu 90 vamuparliamendi rezanup f. Hatingashandisa advantage yekuti nohwandu hwamuparliamendi ka toti takuda kuti tichitanga kuti taakuita takutanga chima chimwe nemasanctions takutanga kutasa zvigamba pabundi remutemo rene 7 years risati raimplimendwa kusati rashanga kushandiswa taakutanga kuti takutanga kuta zvigamba ipapo. Ungatenga trouser yako munyowani mushopo utanga utaa kubvarisa zvigamba pasina kubvaruka, hazviite izvi. Saka imi taita zvinhu zviripo chaizvo zvemutemo vakateedzera zvakaitwa nezvakapo kuti masanctions aitwe. Masanctions haana kungouya, akaunzwa nenyaya yekushayikwa kwevanhu munyika neyekumbunyikidzwa kwevanhu munyika. Itaidza mari izvo zvaaripi amakore mangani 6 years mumwana wevanhu hazika kuti aripi. Ingave nyika iyoyo yekuti haina kana tresi yekuti munhu ashayika aenda kupi. Ingave nyika yekuti vanhu vanopfuurwa, vanhu vakangotarisa nyika yese patrese yakatarisa, poshayikwa kana munhu wani anonzi atsungwa. Hakuna zvinhu zvakadaro. Saka masanctions aripo aya kai ngavangobvisa vangoteedzera zviripo. Vakateedzera zvoda kuti zviitwe, handione pane chinodambudziko ipapo. Vamunangagwa kutaura nezvaunzi vakaa vakachinja zvinhu zvakachinja. Panga pana Robert Mugabe chaitomboona nachivaiva mustreet isu vanhu vaishaika vachidii tanga tiine problem ona Mugabe, asi zvazonyanyesa vanhu kupfuurwa takatarisa, vana maienda kupfuurwa takatarisa, vanhu vachityoka makumbo takatarisa, tochema tanzi masanctions zvokunzi masanctions ngazvigadziriswe. Vagadzirisa izvozvo zvofamba nemazvo chete ndozviripo. Maelection wetiwo maresin asina mhirizhonga. Maelections anova iwo anosarudza asina kuti tizoenda kuconcourt zvatakaita muna 2018 atiwo kuti tingauya tine masanctions aripo iwayo. Saka zvishamba zviripo kusvika iwo vagadzirisa, nokuti iwo vari kuita zvinhu zvisina musoro kana takazvitarisa. Vakapedza mari, vakadedzana mohlange commission ikauya ikabuta zvakaburisa, vanhu vavakaiwa zvisina nemhosva. Asi tikungoona vanhu ivavo vachingofamba mutsvitu, hapana kana wani atambosungwa. Asi unosunga munhu akuta demonstration mutaoni, inyika rudziyiwe.
Aiwa, pana mukoma Fraser Chicks Nathan Sini Hans, I agree with you Mr. Chipere. Asi maybe izwirenyira kupedzisira nderekuti zvii zvamungati zvinofanira kutanga kutoitwa izvezvi kana ZANU-PF nehurumende yavamunangagwa ichida kuti zvirango izvi zvibviswe.
Aiwa, zvakadanga kuita kodzero dzevanhu. Ngavasiye vanhu vanoda kudemonstrata vane zvinyunyuto zvavo vobuda pachena. Tochiziva kuti munhu haisi mhuka, munhu akangofanana naiwo. Ende vanofanira kungoziva ivo vamunangagwa ivavo nezanup f yavo kuti nyika iyi vane vamwe vakatoifirawo vasiri zanup f, kune vamwe vakaremara vasiri zanup f. Saka ngavadze kufunga kuti zanup f ndiyo pati yega inokwanisa kunge ichitungamirira nyika ino. Ende nyika ino chafanira kuziva vamunangagwa nezanup f yavo ndechekuti hatisi kuda vatongi, nokuti hakuna munhu anotongwa asina mhosva. Tiri kuda vatungamiri. Ngavatungamire nyika, kwete kutonga nyika. Vanongotitonga tine mhosva yavanotonga.
Tinotenda bava manyatsotaura. Muchipedzisira muve nezuva rakanaka neweekend yakanaka.
Yes. So before we proceed to other people, there's Spencer Musa, marvelous, who actually put a message on VOA Studio 7 page, that is on the Facebook page. He says these sanctions are not enough considering the pain we have suffered in the hands of our own government. The way people are beaten by the police, killed by fellow Zimbabweans, isn't a joke. After that, they don't just care about the welfare of the people. They are just killing us. I don't know whether we've got a caller or not.
Yeah, I think we have a caller.
Yeah, what is criminal like caller? Yeah, what are you going to pick them on for it?
Ngikahle baba ngabe ninjani?
Ngiyaphila ngikhuluma lobani?
Oh, ukhuluma no Kingfisher.
Yeah, Kingfisher, akutsho ukuthi ibizo lakho lonke lintwani mfowethu.
Ngubrighton Ntini.
Yeah, so ngubrighton Ntini.
Yeah.
Baba Ntini, ubona njani izijezo zenotholezi?
Uma sikhuluma ngezijezo zenotho, angiboni lutho oluli. Ekuthini ababulali abanyundezeli amagugurawundisti abayibona abacikele izwe phansi bayenwaywa uma bethe behlaba ngezijeziso ngoba izijeziso azisho lutho kulawo amangcwaba asebashiyile nentandane abazishiyile ezweni. Umbonakalo wabo mkhulu ngendlela emangalisayo. So uma behlaba ngezijeziso akusilutho lokho ngoba ayikho indawo mhlambe ebafanele kulo mhlaba. Ngaphandle kokuba mhlambe babe sesihogweni kumbe babe semajele kumbe banqanyulwa amakhanda wona la agcwele amanzi ngoba laba abantu bajike izwe elihle, izwe ekade linempumelelo laba izidi ngisho namanje bokhe beqhubeka befuna ukucindezela abantu. So in other words, izijezo zenotho kuyikubazwisa nje okuncane kwalokho abakuzisa abantu ababafusayo.
Awubona ke phosela ukugcina khonapho ke ubaba ugawuliza kuphendula then usihambele baba. Phosela ukugcina.
Yeah.
Yeah, phosela ukugcina khona.
Yebo, ake ngithi mina uma sibhekise kahle ababusi emhlabeni akadebe ngontombi yangena, ababusi akadebe ngochitha igazi. Okwamanje sinabo uMama al-Bashir sebekhalile ngamasongo kasigonyela. Abanye ababusi sithola bafela ekudingisweni kodwa ke thina abakithi amagugurawundisi ababe namangcwaba amangalisayo namanje nokhemisengeza amangcwaba wabo abakalitholi ithuba lokuthi bamele amacala wabo ngaphansi phambi kwenkantolo ezomthethandaba like International Criminal Court ibagwele, ibagezise, ibabhadalise, ibahlawulise ngobubi ababenzile ezweni nobubi ababenzile ebantwini babo. Okwamanje izwe balibusa ngenkani ngoba besisaba abantu. Okwamanje babusa bebulala ngoba bekwazi ukuthi abaphephanga futhi abathandwe muntu. That's why sizobathola ukuthi laba bantu bazenza noma yini to safeguard bona ukuthi ukuphepha kwabo yikuba abantu becindezelekile. Kwathi abantu bangacindezelekanga bayazi ukuthi umbuso wabo uphelile.
Sibonga kakhulu ke Ntini, ungathini kusasa mfowethu eh?
Ngiyabonga.
Yes, so Mr. Ntini.
Unkulunkulu
yes.
Unkulunkulu anenzele kahle VOA ngokusakaza kwenu futhi nokusinikeza ithuba ngoba asikho enye istation esingathola lapha esizokwazi ukuthi sikhe umbono wethu futhi ovulelekile nokuba describe sibachaze lapha ababulali ngendlela abangakhona ngoba badlula ngisho i-coronavirus.
Siyabonga kakhulu ke mfowethu. So ungathini kusasa, ube lempela veke enhle kakhulu. So the last thing that you are saying there is we thank you Studio 7 for broadcasting the truth. You know, he's saying really we are doing well according to him.
Mm-hmm.
So but what you are saying, the gist of his matter is, you know, the same people that were there when people in Matabeleland were killed by the 5th Brigade are still ruling today. So it doesn't matter. He says it doesn't matter whether you know, the world turns upside down and whatever. Those people should be punished. So now uba ugawule nxa ngamphendula 1 minute baba gawule akumphendule umzwele lapho Ntini khuluma sicela umphendule sibili mafishane.
Yeah, ngithanda ukuthi ngithi mina ngiyowa ukukhulunywayo lokho izinto nje ezingathi lokuthi sithele buva kakhulu ikakhulu xa kukhulunywa ngomumo nalo khona
akuna muntu kathesho akuna muntu obulayo lapha eZimbabwe ngamanga odwa la afulunywa la ngamanga akukhutshwa inhlanganiso lelimele zodwa ezile agenda ezile agenda yazo regime change abafuna ukuthi into ikulumende ngendlela eAmerica abafuna ngayo amakhiyona la asindlela akula lutho abantu bazondilela bazondela umhlabathi bazondela ukuthi but izolo kids babengaphi ngesikhathi esikurawundi ama-human rights abakhuluma ngangayo izolo sokufa abantu abangu-seven abantu babeuqalakwamasobanti akuzinyamazarini ezazifa ngaleso sikhathi abahambe ngachana le bangazikulumela inikeza yabo lakwakuthiwa la.
Hayi, siyakuzwa kakhulu, sibongile kakhulu. So he's saying that this guy is talking about the past.
Mm-hmm.
And so he mustn't perpetrate some kind of lies. Maybe you can go to Mr.
I'm
Chokora.
Not sure if Mr. Chokora is still on the line. Hello, Mr. Chokora.
Oh.
Hello.
Yes.
Yeah, Mamur Kunzwa Shonga Shurkuta or Wanevamwe Vava. Panari parishi na minu mnugo na ili kutaura mkupe zisina na uta kushika kumagumo kwe chirongwa chedu. Tangatea funza isu kuti ndezipi jinofanda kuitwa iye jinej kana iyo zano PF ichida kuti jirangu iye jivi iskwe.
Zaganyoru wapa zano PF ino jiziva takanzwa isusu ambasada Nichols vashinya zota ura kutivaka jeke sera urumende Zimbabwe kuti kana mchida kuti jirango je upumi ziende gadzirisa nyaya mareforms, gadzirisa mapolitical reforms, maelectoral reforms, nema economic reforms, sekunyorwa kwazvakaita padocument rezidera. Nyaya yemahuman rights abuses, ngavaregedze kuponda vanhu, kuuraya vanhu mastreets, nekusunga vanhu pese pavanenge vangu vasunga. Tarisai muone zvinezvi, maMDC leaders nema civic society leaders, anogara ari kungori kumakoti, achingopiwa matrumps up charges, avasingazive kuti anobva kupi. Vatungamiriri veMDC vakutoita kunge vanoshanda kumakoti vanoswera vakagara kumakoti. Iyo inzira yezanu PF yekuti MDC isaite chimwe chinhu panzvimbo yekuswera ichitsananisana nevanhu vari kumakoti. Saka ngairegedze hurumende kusungurudza vanhu nekurova vanhu nekuponda vanhu yoita open up the democratic space in Zimbabwe and then we'll definitely see the sanctions being lifted. And I don't even know what they talk about when they are saying they are sanctions. Ngirikini America yacho yavanoti inopa vanhu masanctions yakaita 229 million mugore ra 2019 muZimbabwe imomo. Iyo zanu PF yacho yakahaya kambani inonzi Ballard Investments malobbyist ari imomo Washington DC imomo avanobhadhara over $1 million. They hired two other companies again malobbyist. Saka na America ine masanctions against Zimbabwe, sei Zimbabwe iri kubvumirwa kuya kuzoshandira muno kuzoshandisa vana veAmerica vari kuno nemakambani zveAmerica. One of the biggest companies inonzi Trafigura iri muno muAmerica inoshanda nemakambanis eoil ari muZimbabwe. Saka vanotaura kuti masanctions acho ari kupi when America, the biggest country that they say is giving sanctions to Zimbabwe, is trading with them, is working with them, and is giving them millions every year.
Thank you so much, Mr. Jokora. I think on your part, imimi penyu mapeza, so that we are fair, let's get Mr. Gaule to just give us his last take as we wind up. We just have a few seconds. So, Mr. Gaule, please give us 20 seconds.
Come again, madam.
Can you round up on what you've heard everybody say about the sanctions moving forward? What is ZANU-PF going to do to rectify the situation?
I want to tell you something, that is, we are not going to dance to the tune of the agenda of these white guys who are in Trump in America, who want to pass laws for our country. We are capable to pass laws for our own country, and we are capable to manage our own affairs.
Thank you, Mr. Gaule. Time is up, Baba. Thank you so much, Baba Kulu. Sorry you are out of time, and we have to leave it there. We thank our guests this evening. ZANU-PF Malaki Nkomo, former Incisa South Member of Parliament. Mr. Gaule, Billy Gaule of ZANU-PF, is a former Senator for Cholocho. And Mr. Tawanda Zokora, MDC North America's Chairperson. Thanks also to listeners and viewers who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. We hope you are going to join us again on Monday. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C., saying have a lovely weekend.
I'm Marvelous Mplanganya, who are here in Washington, D.C., and saying to all the women listening out there, please Have a happy International Women's Day on Sunday. It's our day.